tinova nekufara zvikuru kuti vanhu veWorld Bank vapfuura vari kuoffice kwedu tichikurukura nhunha dzemu education tikakurukura zvakanyanya nemaonero avo pane inonzi Teaching Professions Council inova inova bhodhi kana kuti chinhu chinogona kuti icho pachinenge chagara ndicho tinoti vanhu vanovarairidzi vanopinda mubasa iri sei kana vakanganisa vanoitwa sei basa racho rekurairidza rinoitwa sei ndokunga ndo programu yeWorld Bank yekuzoassista Zimbabwe tagara navo pati kwemaawa anosvika mairi tichikurukura nyaya yekuti maonero edu isepituz akamira papi tikavatsanangurira kuti tinokurudzira kuti dai hurumende yave nekabata kashoma shoma kekuita nezvinhu izvi nepamusana kutodavira kuti bato iri rikava independent zvinobatsira varayiridzi nenyika kuende paeducation yedu pamberi pane kuti hurumende itore vanhu vayo vane maoko akasviba vagopinda imomo munhu vagozotikanganisira mangwana
chii chaita kuti chikwata ichi chiuye chichisangana nemi
World Bank neIMF vanenge vaakudzoka kuzoshanda nezimbabwe hongu isu tinoziva kuti World Bank neIMF mabato anenge aine sekuita sekunonzi iextension yehushe tasimba asi patiri nepamusere pekuti vatopinda ende vanhu vari kunzi vari kuunza mari under programu yezimu refu iya inonzi Zimbabwe Reconstruction Fund kureva izvo kuti isusu hatizati tingori vanhu chete vanhu vakawanda vari kunze uko vanotoziva kuti pane zvatinomiririra nekuti handisu takavatsvaga ndivo vakauya kuzotitsvaga kuti tingakuonewo here tikati haiwa tinobvuma
asi munoona here hurumende ichizotambira zvinenge zvakurudzirwa nesangano irozvi
zano kana rinoya nebenzi dzimwe nguva kana richiyambutsa mupfumi rinotoreka kana vazvitora zvikanoimplimendwa zvinonakira nyika kwete ini samajongwe kana pitz zvinonakira vana vezimbabwe chese nekwavari ikoko.